Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 17/2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro pekuwedzerwa kwenguva yekutonga kwavaLuke Malava. Masangano evarayiridzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rekuferefeta zvikoro pamwe nevarayiridzi vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lesson vachibhadharisa mari. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rotsvaga nzira dzekumisa kurwisana kuri muMiddle East pakati peIsrael nePalestine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 38,560. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Bazi iri rakatiwo vanhu chiuru nemazana masere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1846 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pazviuru mazana mashanu nemakumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 581,615. Magweta ehurumende ari kutarisirwa nhasi kupikisa mutongo wakaturwa nedare reHigh Court nemugovera wekurasa kushandurwa kwebumbiro remutemo izvo zvaizowedzera makore evatongi vematare edzimhosva ekuti vashande vasati vaenda pamudyandigere. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakazivisa nezuro kuburikidza nebepa nhau reSunday Mail kuti hurumende ichashandisa kodzero yayo kupikisa mutongo uyu. VaZiyambi vakatiwo vatongi vedare repamusoro vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Studio 7 yakaedza kubata vaZiyambi nezuro asi vakati vachazopindura mibvunzo yedu nhasi sezvo vakanga vari panzvimbo yainge isiri kubata nharembozha zvakanaka. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada vaFrancis Rusere Chikerema vanoti hurumende ine kodzero yekupikisa mutongo uyu uye vanoona ichibudirira kumatare edzimhosva.
Nyaya iyi yekuti yamalava kuti anonzi apuhwe 5 years more, ini ndinofunga kuti the court, the judges, havana kuiongorora zvakanaka nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo, nokuti makadzokera kuconstitution yedu ino mwakaiverenga inokutaurira izvo pa 70 years hongu anogona kuti ngaachizwa ngaachiretire, but anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo pamwe asinga operate the same way, the same capacity yaanga achiita before, nokuti asvika pa 70 years. 70 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected. Government yakabvuma iyo kuti okay, pane mistake usave 70 zvasaka ngaabve Malava. Hazvizi kuzoapply here kuna iye president pachezvake nokuti akapfuurawo futi 70.
Vachikeri manyaya tichitarisa netsananguro yamuri kupa, muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvita 70 years. Hazvizoita here kuti vaMalaba varambe vari judge president? Mukutaura kuti vanenge vakubva kuve pachigaro chavo chekuve mukuru wevatongi vematare.
Iyoyo ndiyo nyaya inofanirwa kunge yakaitwa yakataurwa nezvayo kuti atange achiita chii kana apuwa 5 years. Iyo ndonya ya ndinoona kuti hurumende ichauya isha contest ipa kuti isu tiri kuda kuti adai but hatisi kuda kuti anenge ari kulida vanogona kudaro and vanogona kuwina on that because the constitution inobvumira those about 5 years aya
Elamwe muzano PF nemuhurumende iyo inyaya yavari kuenzanisa nevatongi vekuno kuna na America wekuti kana apinda pabasa anotozongobviswa kuve mutongi nerufu musiyano uri kutariswa nevanhu unenge uri papi kana ku America kuno munhu achikwanisa kutoita makore 90 ari judge ari pabasa rake kana cheta achigona kunga achisenza asi ku Zimbabwe onzi zvasvika 70 ngabe
amugone kukompare aka yedu yatinosenzesa ku Zimbabwe is the same as American law And why would we, kuti toda kuti isusu ngati chei zviri kuitwa nemaamericans. Kana dai zviri zvatanga tichida taike takaisa izvozvo muconstitution yedu at the first place. Pasina that 70. So now kuti pakaiswa 70 years, we go by it. And hakuna chinopikisa kuti asarambe aripo malaba uyu. Kunze kwe 70 years zvatakaguma kazakaenda muconstitution. Saka we follow that. But hazvirambidzo kuti acontinue 5 years. Hatigoni kuzvikombera nemaamericans kana kuti neanyone. Ndo zvatakaisa muconstitution yedu.
Saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunge vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa.
Yes, vanogona kuita table again and vanogona kuita reverse and the government inenge ichiwina ipapo because the bottom line is koti dzedu isusu zvese dziri owned neruling party power yavanayo yakawanda ndeipiwa neiwana kwana majaji ipo yaripo power yavo yavanayo right now inoitwa regulate negovernment saka they are not independent they are not pure havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri pamutemo ezitwe havasi majaji edu haasi anokondirorwa negovernment so muri kukondesa vanhu muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai So therefore, vanotoitambira chete vagona kuti chinoitika ndechipi kana vachahwina, I doubt very much. Nokuti government inogona kuwina on those points.
Takanzwawo gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende. Munoti iwe imi maonero enyu?
Takanyora constitution iyi takamboenda takunobvunza vanhu vekune dzimwe nyika. Ndiwo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakozotaura kuti chokwadi matadzirwa apa vachitei
havanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe chiri kucanada vafrancis rusere chikerema vari parunhare kwakari kucanada nestudio 7 Masangano evarairidzi ari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nezimbabwe anti-corruption commission kana kuti zac rekuferefeta zvikoro pamwe nevamwe varairidzi vanonzi vari kudzidzisa vana munguva dzavo asi vachibhadharisa mari kana kuti kuitisa maextra lesson zac yakaudza bepanhau resunday mail kuti kune zvimwe zvikoro zviri kubvumidza kudzidziswa kwevana vachibhadhara mari uyewo kuti kune vamwe varairidzi vari kushanda nezvikoro kuita izvi Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wezac vajohn makamure asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta varichard gundani vanoti kunyange hazvo sangano ravo risingakurudzire kuti varairidzi vaitise zvidzidzo vachibhadharisa mari nyaya yemihoro isingavakwanire ndiyo inogona kuzotuma varairidzi ava kutyora mutemo ngatinzwei vagundani vachitsanangura
zvakakosha panyaya iyi ndechokuti isusu tizive kuti mashandiro ari kuita varayiridzi mazuva ano izvo zvinova izvo zvatakataura tikazivisa nyika yese uye tikazivisa zvakare hurumende yatinoshandira ndezvokuti vashandi vakawanda vari panguva yakaoma yekuti mari yavo yomuhoro haikwani saka naizvozvo zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma hatina zvedu umbowo hwokuti varayiridzi vedu vanogona kunge vari kudzidzisa vachibhadharisa mari matauriro azvinoitwa kuti vanobva vapinda muchikoro votanga kubhadharisa mari inopinda muhomwe dzavo hatina umbowo hwakadaro asi chatinoziva ndechokuti varayiridzi mushure mokunge vachimanikidzwa kuti vange vachienda kuzvikoro zvinovaisa panguva yakaoma yekutanga kufunga kuti zvino ndichakwira bhazi ndawana mari yacho kuti sezvo mari yandinowana ichingopedza iyo zvoko rimwe chete uye ndasvika ikoko vakawanda vanenge vachida kutsvaka hochekudya vari pabasa paya hosha yekuti zvinodhora rekudya nhasi ndichariwana kupi uye ndichaziya nenzara here tiriberi kwevanhu izvi zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma
saka imi sesangano rezimuta zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi
isusu semusangano wezimbabwe teachers association tiri musangano wevarayiridzi vanova maprofessionals maprofessionals hazvikodzeri kuti adaro professional inokwanisa kuti iite basa rayo yozoisa demand yokuti musure mokunge ndaita basa rangu iri mari yangu yandinofanira kunge ndichitambirayo muhoro inofanira kunge ichikwana naizvozvo zvese zvinhu zvinofanirwa kuitiwa kuchitevedzerwa mutemo isusuwo kana taona kuti mutemo wedu watyorwa mutemo wokuti hatisi kubhadhara mari inokwana sezimbabwe teachers association ndinovimba kuti tine rimwe nemamwe masangano evarayiridzi kuti ndo patinoyambirawo hurumende tovaudza kuti hatichakwanisi kunge tichienda kumabasa togara kuba nenyaya yokuti ukazomanikidzira kuti uchienda kubabasa ikoko unozowanikwa dzimwe nguva pane mhosva yawapara kubudikidza nokunge wagamuchira mari yabva kumubereki kana kuti wagamuchira mari yabva kumwana zvisiri pamutemo naizvozvo tinokurudzira kuti isusu sevarayiridzi tirambe tichitevedzera kodzero dzedu dzatinadzo malabor rights edu atinawo kana zvatigombera tigare kumba topa yambiro yakakodzera kuhurumende togara pasi nehurumende togadzirisa zvinenge zvichinetsa kuitira kuti pasave nemiedzo inogona kunge ichisvika pakuti varayiridzi vapedzisire vakutambira mari dzavasingafaniri kunge vachitambira
vanga vari mutungamiri wesangano rezimuta varichard gundani vari parunare kugweru nestudio 7 tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz vatakawafira zhou vanoti zimbabwe anticorruption commission haifanirwe kutambisa mari kuswera ichitevera nyaya dzokuti varayiridzi vaisa dhora mungomwe dzavo ichisiya vanhu vari kuparadza upfumi hwenyika nekuba goridhe nemangoda
tsvaga utano mugadi isu of course we don't support the issue ya maextra lesson we have been very clear that we want kuti varayiridzi vapiwe mari naemployer but kuti tive nesangano reanticorruption rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha richisiya kuma750 kana 1000 nemamiliyoni ari kubiwako I think kuti kutadza kushandisa mapriorities nyika iri kurasikirwa negold neplatinum nemadiamonds achidiwa nevakuru vakuru vachidya vachitengesa vachifema nepamusana semandere woenda kuvarayiridzi varitonhonga wosuse nomuromo kuda kunoteerera dhora kana $5 ndofunga kushaya basa kuzoshaya basa
saka imi munomira nerekuti sesangano revarayiridzi
isu tinofunga kuti varayiridzi ngavapiwe mari inokwana vakapiwa ino mari inokwana hationi vachingoenda vachinotsvaga mari dzavanotsvaga dzemadhora nama$5 nyika ngaisatambisa maresources anticorruption ichiendesa kuvanhu vasina mari anticorruption ngaende kuri kubiwa mari mari iri kuvabiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro kwete kusvira tichida kuita yatingati diversion yokuti vakuru vari muhurumende vatadza kudhirivha wofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarayiri izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisirwa anticorruption iko kune vanhu vari kutozikama kuti vari korapu tinoziva kuti 15 billion yakabiwa yemadiamonds uku hatina kana munhu one chete akasungwa tinoziva kuti gold riri kuramba richingobuda richibuda nepaairport pedu rimwe richibata paairport rimwe richinobata kusouth africa hatisatava nevanhu vanombova behind bus I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya nzou neriva zvisina basa anticorruption ngaite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption richisunga vari korapu
vanga vari mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau bepanhau reherald rine musoro wenyaya unoti mutongi mukuru wedare ramajistrate vamunamato mutevedzi vakayambira mamajistrate kuti vasiyane netsika yekushevedza madzishe kumatare
kuti vadzivirire mitongo yavanenge vapa kumatare avo. Vamunamato vakati kuita kwakadai kunozvidza uye hakuna hwaro hwemutemo. Bepanhau repadanhemutande rezimlife.com rine nyaya inoti mapurisa akati chikwata chembavha chine vanhu vashanu chakabira pamwe nekubata chibharo madzimai matatu kusanganisira musikana ane makore 15 mumusha werenji mo kubulawayo mushure mekusunga hanzvadzi yavo netambo dzekusungisa bhutsu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mupepeti wenhau mukuru weassociated press kana kuti AP ari kukurudzira kuti pave nevakazvimirira vanoferefeta kurwisa kweisraeri nemuchadenga uko kwakananga pamwe nekuparadza chimwe chivakwa muguta regaza icho chaishandiswa nesemahofisi neAP nepfenyuro yeal jazeera pamwe nemamwe masangano enhau. Mupepeti weAP mukuru Sali Busby anoti hurumende yeIsrael haisati yapa umbo wakajeka unotsigira kuti sei yakarwisa izvo zvakaparadza chivakwa chemiturikidzwa 12 cheal jala. Vakoteri vari muUganda vanobva kusouth sudan munonzi hamuna atabatwa nedenda recovid-19. Mukamba yebhidhibhidhi mudunhu reyumbe vakuru vevapoteri vanonzi vari kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvirambe zvakaita sezvazviri pasina anobatwa nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa dzimwe nyika anoshanda. Anoshanda kana akabata munhu angane gold rinokosha 11 million neandokusevenza. Kunoku kwedu kuZimbabwe mapurisa ikunoku. Anobata munhu anoda kucross a border nebhagidhi rematemba risina kudeclarewa. Haunochiona. Anokurova zvokuti dhufu pasipetsoka. Ndozva anoziva zvinonzi hazvifaniri zvichipamutemo. Asi gold anonzi darika.
Mangwanani vana veZimbabwe nevatepfenyuri veStudio 7 nevateereri, aiwa mufaro wangu kuti ndikukwase mangwanani ano ndichida kubvunza kuvakomana vakatasana Comrade Chiwenga Constant Retired General netimu ravo rose vana Valerie Sivanda kuti kochirongwa cheri Operation Restore Legacy chapapi kumazuva ano goridhe zvari kungobuda wane nepa RTG Airport apo Robert Mugabe. Aiwa kandatirega ndibvunze kuti ko Operation Restore Legacy yapapiko. MaZimbabwe, let us be not fooled nemachinda aya. Nangoti tionesane chete nekubvunzana Operation Restore Legacy. Haha. Tinokuvara. Aiwa zita mafira kureva kana kuti kugona kunonetsa. Ndiri pano paLimpopo.
Pana mukoma chonga nana policing pa studio 7 apo ndirikupazisa. Aiwa komana munoita basa rakanaka chose. Timunotipa nhau dzechokwadi. Chikumbiro changu chaiva chekuti mumbopindawo maruwa maruzevha. Mbozi koma jonga vakapinda kumaruzevha ana blessing vanga vari kumaruzevha nana chipingi imoso muchimbozwa nhau dzino vanhu vari kumaruzevha bozi vanhu maruzevha avakwanisi kutora zvichemo izvindozvisa kure sezvo vanhu vakatogare vakatotsikiririka pasi vanhu vari pasi pasi murungozwa nhau dzekumatown chete tibatewo maruzevha tikudze zvaikuitika. Sitandini Maxwell papo papo pamaronga pachipingi. Iyo komana corruption yakawanda maruziva. Tibatei tikudzi.
Pa studio 7 apo makadiniko vashamarari vese vanodai kutipa nhau dzizere panguva imwe neimwe zvayo. Rambai makadero saizvozvo, musadzokera kumashure, musaneta. Rambai muchitipa zvinoitika mune dzimwe nyika nezvinoitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai chaizvo nenhau dzemunotipa idzodzo. Right, regai ndiisewo maonero angu panhau yechirwere chekorona ichi vakomana. Ngatikurudziranei nokuzvichengetedza panguwa imwe neimwe yonofamba nepose paunenge uri shuwa zveshuwa chirwere chichiriko ende chiri kukura chikuratidza kuti chine simba ende chine simba zveshuwa tarirai muIndia mande iyei mande yapfuurai vanhu vanokwanisa kuita 45 bodies dzakawanikwa dziri mumvura nemhaka yokuda kwokuti vanoita zvokuchengetedza vanhu vanenge vafa kana kuti vanondoita zvokuvapisa vatonyaravo havachina kana simba rokuti vakwanise kana kundopisa vanhu ivava vaneta saka zvoratidza kuti chirwere chichiri kukura ende kuIndia uko havasina kana dzimwe minzi dzavanoita kana kuti dzimwe pfungwa vapererwa saka zvokwadi mukati menyika yedu yeZimbabwe ngatizvibatei vakomana shuwa tisamirira kusundwa ndatenda hangu
machinja 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 muri sei kwakati ndikwamunogara ikoko ye zviro zviri kushata mari iya yachina valio kwedu mushoko hatichazivi kuti tochiita sei ngatirwisane nazvo kuti pamberi nekubatana pamberi nokuite zviro zvinoshanda pamberi nokuise pfungwa pamwe chete chisa chisa mbama
makadii pastudio apo akadii vanamukomajonga nevese vanotipa nhau dzechokwadi ndachikumbirawo kuti hodhe yangu ndisvikewo kuna mangwana nai vamangwana munotaura semunhu mukuru here kana kuti musatuka vanhu muchiti vafudzi vemombe imi makaona mukana mukapinda chikoro chichambobhadharwa vana venyu maybe muri vari kunze kwenyika vachambobhadharwa imi pamuri ipapo makavapo nokuda kwaticha da musinoenda chikoro pasina kuticha ticha akakosha wamuri kuti asapuwa mari vanhu vamuri kutukirira ivavo vari kupinza mari futi muzimbabwe ende vanhu vamuri kutukirira iva muchiti vafudzi vemombe vakadzidza vakapasa zvekurevesa asi muzimbabwe menyu momo hamuna kana basa hamuna kana mabasa zvamunoziva imi saka musatukirira vanhu nokuda kwokuti muri pachinzvimbo chamuri ipapo kuva pamuri ipapo makabva kuna ticha wamuri kuti ticha hana basa uyoyo kuti muve papo unzi mangwana uri papo uchigona kuverenga nditicha wauri kuti nhasi hana basa chitukirira nevanhu vari kutoita zvinhu zvine kumeso usadaro mangwana uri munhu mukuru iwe usadaro kuchema kwevanhu one day is one day tasangana navo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken nezuro svondo vakaita nhaurirano nevakuru vakuru mudunhu remiddle east apo america iri kuedza kutsvaga nzira dzekumisa kurwisana kunotyisa pakati peisrael nepalestine vablinken avo vaive parwendo kuenda kudenmark pakutanga kwerwendo rwavo rwesvondo rose rwakanangana nekutarisa zviri kuitika paarctic vakataura nenhare kuvakuru vakuru vaive kuqatar saudi arabia egypt nefrance mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaned price vakati vablinken vakadzokorora zvakare kukurudziro yavo kumapoka ose yekuti vamire kurwisana nemhirizhonga iyo yauraya vanhuwo zvavo vemuisrael nepalestine kusanganisira vana vadiki muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vafrank guni vanove chizvarwa chezimbabwe ava noti america chete ndiyo ine masimba ekukwanisa kumisa kurwisana uku sezvo ichinzwikwa nevanotsigira mativi ose ari kurwisana
dambudziko riri kupakati peisrael nepalestine rinoonesa idambudziko ragara riripo kwenguva ndefu saka harisi dambudziko rinogona kukurumidza kupera nechimbi chimbi asiwo takatarisa tinoona sekuti panyika dzese dziri pano pasi nyika chete ine simba rekukwanisa kumanikidza kana kuti kusukidza israel kuti imire kushandisa zvombo zvakasimba zvehondo iamerica saka kutaura zvinonzikwa nevanhu ruzhinji iye atingati mapublic statements zvatisiyanei nekutaurirana chaizvo vachibudirana pachena kana kuti atingati behind closed doors discussions. Saka tinoona zvedu kuti kana America ichida kuti Israel imire zvairi kuita inokwanisa kuzviita. Tinozivawo zvakare kuti nerweseri dzimwe nyika dzakaita sana Egypt dziri kutaurawo nemapalestinians kuti varege kuramba vachipostera marockets ari kudenda Israel. Asi tinoona sokuti kana vachida kuti zvinyatsopera, zvinhu zvakakosha kuti America ibatane nedzimwe nyika dzechiarabhu dziri kutaurawo nevechipalestini vari munyika uyu.
Asi kana tatoona kuti America yatanga danho irori rekuti kurwisanawo kumire kuburikidza naiwo mashoko ava Blinken pamwe chete neakataurwawo nemutungamiri weamerica mukupera kwesvondo, zvingava zvishoma here izvozvo vagundi?
Zvishoma nekuti mukanzwa matauriro ari kuita America kana zvakataurwa nemutungamiri weamerica zvekuti Israel ine right to defend itself kana kuti ine kodzero yekuzvidzivirira kana kuti yekudzorera kana ichinge yaderwa, mashoko iwayo anotonhidza nyika yeIsraeri kuti irambe ichishandisa zvombo zvakasimba. Makaona musi unouyu vachidonhedza midhuri yakasimba manga muine vanhu vanosenza momo vakasiyana siyana, hongu kunyange zvava vakapayambiro yekuti sevatori venhau vabude muchivakwa ichocho icho. Tinoziva kuti munguva dzakapfuura idzi, mhondo yakamboitika yakapfuura, Israeri ine teknoloji kana kuti ine ukwanisiro hwekubata vanhu vainenge ichitarisana navo. Asi mukaona kuputswa kuri kuitwa zvivakwa neIsraeri, hakusisiri kuputsa kwekuti vari kutsvaga vanhu vari kuvadenha, kuputsa kukurwadzisa nyika yese, nekuti zvichatorera nguva yakareba kuti vavake zvakare patsva ivo vechipalestina. Saka tinoona kuti America inofanira kushandisa mazwi akasimba ichibuda pachena kuti haisi kuda kuti hondo iende mberi, uye zvadambudzira kuti inofanira kuburisa mazwi aya ichibatana pamwe chete nenyika dzechiarabhu dzakaita sana Egypt, vanakata vari kutiwo nerweseri vari kutaura nevamwe vavo vechipalestinia. Saka tinoona sokuti dei America ichida izvozvi izvi, dei dzanga dzimwe nyika maiona vatomhanya kuini kuUnited Nations vaudza nyaya yekuUnited Nations kwaitwa emergency session yeSecurity Council kuti ngatidiscussei. But muri kuona kuti pari zvinhu America haisati yasvika kwese ikoko, nekuti havasati vasvika pakuti vaakuda kuti zvipere.
Asi America inozosara papi mumaziso eruzhinji nezvamuri kutaura izvozvo?
Izvi zvinoshoresa America nekuti hapana nyika pano pasi kana kuti vanhu vasingazive kuti America chete ndiyo ine simba rekumisa Israeri mukurwisa kwairi kuita uku. Zvinoshoresa America nokuti America inotarisirwa nepasi rese kuti inyika inofanira kukurudzira nekuparadzira utongi hwejekerere nekugarisana zvakanaka kwevanhu, mungava munyika imwe chete kana kuti kudyidzana zvakanaka kwedzimwe nyika. Saka kana America ichitadza kuti chizukuru chayo Israel, kana totaura zvedu nezvekumatongerwo enyika, kuti aiwa musapote muchidaro, vanhu vanenge vachizoti zvataurwa neAmerica zvinenge zvisina chiremera chakanyatsokuti twaso.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hweCovid-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemugovera pamusoro penyaya yemutongi mukuru wemukuru wematare Valuk Malava. Masangano evarayiridzi oshora danho reZimbabwe Anti-Corruption Commission rekuferefeta varayiridzi nezvikoro vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lessons vachibhadharisa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru, apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.